Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 12/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe mazana mapfumbamwe negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
I was a little bit of a problem.
Magamba matatu oradzikwa nhasi muHarare nekumatevelerland north. Mauto eSouth Africa opindira mukuedza kumisa mhirizhonga yakonzerwa nekusungwa kwevave mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa neCOVID-19, vamwe mazana mapfumbamwe negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wakwira kusvika pazviuru zviviri nezana nemakumi masere nevashanu kana kuti 2185. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose wakasvikawo pazviuru makumi matanhatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 67,765. Vanhu zviuru makumi mana nezvishanu nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 45,617 vakanga vapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezveshanu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 895,980 vanonzi vakanga vabayiwa nhomba yekutanga inodzivirira COVID-19 nyika yose. Guta reulawayo razivisawo nhasi kuti vanhu vane makore gumi nemasere vave kukwanisa kuendawo kunobayiwa nhomba. Zvichakadaro vaimbove meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni avakabatwa neCOVID-19 svondo rapera vabuda muchipatara cheArandale Mediclinic chiri muHarare nhasi manheru ano mushure mekunaya kubva kudenda iri. VaManyenyeni vakabatwa pamwe nemudzimai wavo amai Francesca Manyenyeni pamwe nemushande vavo uye vanoti vaviri ava vasara vachiri muchipatara umo vari kurapwa zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa vaine chirwere cheCOVID-19. VaManyenyeni vanoti ivo nemudzimai wavo vakabatira chirwere ichi mushure mekuenda kurufu kwamurehwa uko vakasangana nemumwe akanga abvawo nacho kuSouth Africa. VaManyenyeni avakapinda muchipatara nemugovera vanoti pautatu hwavo ivo ndo vasina kunyanya kuvhiringidzwa neCOVID-19 sezvo vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri dzeSinopharm sezvinodiwa nemutemo kuchitiwo mudzimai wavo uyo vanoti ari kurwara zviri nani akanga angobayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca. VaManyenyeni vanoti mushandi wavo ndiye akabatikana zvakanyanya nedenda sezvo akanga achiramba kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanoti kunyanga hazvo kubayiwa nhomba iri sarudzo yedungamunhu zvakakosha kuti vanhu vabayiwe kuitira kurerutsa dambudziko kana vachinge vabatwa nedenda. Vanokurudzirawo veruzhinji kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyenyeni pamusoro penyaya iyi.
Ini semunhu apedza gore rese iri tichitaurawo nenyaya yeCOVID chakachitoriwo chinhu chiri right ndinigopinda mbokusangana nacho semasanganiro anoandaita nawo. I think ndokuti unatsoona zvazviri usiri pa internet usiri pa smartphone uchimotsangana nacho zvachiri
vateereri vangada kuziva kuti makasangana sei nedenda irori vamanyenyeni
isusu kuziva kwedu masanganiwa natakaita necovid yakabva kucape town asi akasangana nayo kwamurewa panhamo munhu akabva nayo cape town yakaiunza ikazobata vanhu vakawanda pane vamwe vatinotoziva zvakatofa tingade kuremekedza vafi please kuungana ikoko ndokwati kusangana nayo covid saka isu tiri kuziva kwatakaiwanira ndokwamuchaiwanirawo ukasateerera
saka muri kunzwa sei muri vatatu pari zvino
mukaita sazvatakaita isu tiri vatatu kurwara kwedu kwakatongoenderana nekubayiwa kwatakaita ini ndakabayiwa ese ini ndisiri kunyanyorwara pautatu hwedu mai manyenyeni vakabayiwa nechete ndo vari pakati chete indisa vanari vakabayiwa ndo vari kurwarisa inini ndakabayiwa majekiseni angu ese maviri esinopharm vaccine mai manyenyeni vakaramba vakanga vasingaifarire yekuchina vakamirira yekuastrazeneca vakadziwana vakabayiwa kamwe chete vanga vamirira kusvika vechitu kana nguva yacho yasvika chete inisi vakaramba zvachose nesinopharm yacho kana any other havana kuida kana kuuya kuchipatara vanga varamba asi nemutemo wehurumende vakatozoita zvekusenzeserwa kakunyengechedza kanenge kane mutemo mukati saka vakazoguma saka takaadzirwa chese tiri vatatu tiri muchipatara chimwe chete
tinoziva kuti nyaya yekubayiwa nhomba isarudzo yemunhu pachezvake asi zvii zvaungataurawo imi semunhu akabayiwa nhomba uye abatwa necovid-19
nyaya yekubayiwa iyi it's an individual choice but ndangoti ndizivise vanhu kuti nyaya yachiti hachadi kunyanya kupfungwa zvakawanda wani yaya yekungoti kana mishonga yaiuya bayiwa mavaccines ari kubatsira ari kurerutsa haatadzisei kuti ubate chirwere asi kana chakubata wakabayiwa uri kurwara zvishoma
ava vanga vari vaimbovemeya veguta reHarare vabernard manyenyeni vari parunhare muchipatara cheArandale muHarare nestudio 7 Emerson Munangagwa nhasi vakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti vari kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere ichi vamunangagwa vataura mashoko aya pamarinda anoradzikwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera
Vataura pakuradzikwa kwamagamba maviri anoti Lieutenant General Edzai Chimonyo navaMichael Chakabva nhasi vamunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCovid-19 munyika vakakurudzira vanhu vakuru kuti vabude vose mudzimba vanobayiwa nhomba dzeCovid-19.
Eligible adults must continue to go out and get vaccinated.
Vanhu vakuru vese vanokodzera vanofanira kuramba vachibuda kuti vanobayiwa nhomba mune chitsvambe chekuchengetedza mhuri dzenyu nevari munharaunda dzenyu pamwe nyika yenyu kuitira kuti muzvidzivirire kuchirwere chaCovid-19. Hurumende yangu yaunganidza zvose zvinodiwa kuitira kuti nhomba dzekunokwanira vanhu dzivepo.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Clutch wayo vati mashoko aya haana zvaanoreva kana veruzhinji vasiri kukwanisa kuwana nhomba munzvimbo dziri kubayiwa nhomba idzi.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba kwevanhu inyaya yekutoisa nhomba yacho kuvanhu. Akataura seMDC Alliance kuti nhomba panofanira pane nzira inoti vanhu vese vawane access kunhomba iyi pedyo navo.
Zvichakadai vamunangagwa vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe zvakabatana pamwe nekukurudzira runyararo munyika vachiti magamba enyika aradzikwa nhasi aya akarwira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nebudiriro.
The defense and promotion of Zimbabwe's independence and national interests is now our responsibility.
Kuchengetedza nekusimbaradza rusununguko rweZimbabwe nezvido zvenyika rave basa redu tose zvinoda kuda kushandiswa nevavengi vedu pamwe nevatengesi zvose zvavakuzivikanwa. Saka nokudaro tinofanira kuramba takashinga tichiziva zvatiri kuda kuita.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChimonyo uye vari munengena wemufi vaGoldberg Chimonyo vati mukoma wavo aive munhu aida kushandira nyika yake.
And when I saw him, he said, zvetaita tichifudza mombe zviya nofunga zvakapera. Ini ndadzoka. Ndadzoka kuti ndiseve ndiri mwana weZimbabwe. Ndadzoka kuseva Zimbabwe. He lived up to his word.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChakabva uye vari zvakare munengena wemushakabvu Apostle Luke Guvea vati nhoroondo yeZimbabwe ine zvekuita nehondo yeChimurenga inofanirwa kunyorwa patsva vachiti pane zvakawanda zvisiri mumagwaro enhoroondo yenyika.
Hondo yekushi ndiyo inotaura nezvayo, asi hondo yekuchegutu haitaura nezvayo. Kune vanhu vazhinji vatakasangana navo ikoko kune Vada Farm vanosangana vana comrade Sabina Mugabe iri nyaya emurume anonzi Lisesi Chakabva. Saka tinongokumbira kuti kubwitwe revisit kuonekwe basa rakaitwa nemacomrades iwayo vari 15 kuti ribatsire kunyora history yenyika ino.
Lieutenant General Edzai Chimonyo vakafa svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaChimonyo vakarwa muhondo yeChimurenga vakazopinda muchuto nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Muna 2008 vakazoendeswa kunoshanda vari mubazi rinezvinoitika kunze kwenyika kwavakazotorwa kuti vanomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pavakazodzoswa vachiitwa mukuru wemauto vachitora chinzvimbo chaive china vaConstantino Chiwenga. Vamwewo vanoti havafari nezvakaitwa navaChimonyo vari muchuto. Pakaurayiwa vanhu vakawanda ne 5th Brigade kumatebeleland nemidlands munguva yegukura hundi. VaChakabva avo varadzikwawo paHeroes Acre avo vaizikanwa nezita rekuti Comrade Vu pamwe nerimwe gamba renyika raradzikwawo nhasi vaAbraham Kiwane vanonziwo vakashanda zvakasimba kuwanisa varwi vehondo yeChimurenga zvombo. VaNkiwane varadzikwa kupurazi ravo reJoyful Farm kuUmguza mudunhu reMatabeleland North uye vemhuri yavo vanoti vaNkiwane vakataura vachiri vapenyu kuti vakange vasingade kuvigwa paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nasi migwagwa yakawanda pamwe nezvitoro zvakawanda muJohannesburg muSouth Africa zvanga zvakavhara, motokari dzichipiswa nekuda kwemhirizhonga iri kukonzerwa nevanhu vari kuzviti vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma ava vakakandwa mujeri nemhosva yekuzvidza dare. Mhirizhonga iyi yapa kuti hurumende ipinze mauto mumigwagwa. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa kuburikidza nesangano reNational Joint Operational Structure kana kuti NatJoints vati vari kuongorora kufa kwevanhu vatanhatu kuGauteng neKwaZulu-Natal. Vanotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kubva zvakatanga kura tidzira kune mhirizhonga mukati uku. Kusagadzikana kwezvinhu uku kwati sangano reNatJoints rikumbire mauto kuti abatsire mukuunza runyararo mumatunhu aya. Mhirizhonga iyi inouya panguva iyo dare repamusoro muSouth Africa reConstitutional Court nhasi range richinzwa chikumbiro chavaZuma chekuti riise padivi kana kurasa mutongo wemhosva yavari kupikira kwemwedzi gumi nemishano kujeri reEscott mudunhu reKwaZulu-Natal. Gweta ravaZuma vaDali Mpofu vaudza dare iri kuti vaZuma vakatyorerwa kodzero dzavo sezvo vasiri kupiwa mukana uri mubumbiro remitemo wekuti vatongwe zvinovagutsa. Asi vamwe vatongi vedare iri vange vachiti vaZuma vakazvisikira moto muziso nekuzvidza dare. Rimwe gweta rine ruzivo nezvenyaya iyi vaChristian Machingura vanoti magweta avaZuma anoratidza kuti vaZuma vari kubvuma mhosva asi vari kupikisa kubatwa kwakaitwa nyaya yavo nedare repamusoro.
VaZuma vari kunyunyuta kuti mutongo wavakapiwa hauyandirane nebumbiro rezvemutemo wemuSouth Africa, pamusana pekuti ivo havana kupiwa mukana wekuti ivo vataurire dare kuti sei vachikodzera mutongo wakareruka pane wavakapiwa.
Svondo rapera dare reHigh Court muPietermaritzburg rakaramba chikumbiro chavakange vapa chekuti dare reconstitutional court risa vakanda mujeri sezvo vachirwara asi dare rakati pakange pasina humbo hunotsigira izvi zviri mugwaro ravo mune imwe nyaya mutungamiriri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa nezuro vakazivisa ruzhinji kuti nyika yavo icharamba iri muchikamu chechina kana kuti 11-4 iyo vakange vatara kubva musi wa 27 kubvumbi kusvika nezuro senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanopfuura zviuru makumi matanhatu nemana kana kuti 64,000 vaRamaphosa vakati mutemo wokurambidzwa kwevanhu kuungana panguva dzekunamata zvematongerwo enyika uyewo nemafaro ucharamba uripo kwemamwe maviri anotevera mumwe muzvina bhizinisi vaDarlington Chideu vaudza Studio 7 kuti vaRamaphosa vangadai vanzwirawo veruzhinji tsitsi
isusu shure rimwe chete dai kuri kunzi zvaiita mukuru wenyika vaRamaphosa ka vatirerutsirawo imwe yemutemo kuti tikwanisewo kuti kana zvichikwanisika kwanisa kururitsirawo mhuri patinobva kuZimbabwe nemo muno muSouth Africa nekuti kana mashandiro acho atiri kuita acho zvikatiomesa wakaomesawo mutemo handifungori zvingabude
asi mukuru wesangano reInternational Cross Borders Association vaDennis Juru vanoti danho ratorwa navaRamaphosa rakanaka zvikuru
zvinotiradza izvo kuti uwandu huri kukwira naizvozvo vaRamaphosa havakwanise kudzika kuenda kulevhel yepasi zvekare havakwanisewo futi kuti vaende kulevhel yepamusoro nekuti levhel yepamusoro inove levhel 5 inouraya upfumi hwenyika
kuramba mitemo yakaomeswa panyaya yekurwisa COVID-19 kunonzi kunoomeserawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika iyi ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muHaiti vaLeon Charles vanoti vasunga mumwe murume Christian Emmanuel Sanon anonzi ndiye akatungamira chikwata chakauraya mutungamiri wenyika iyi vaJovenel Moise. Mapurisa anoti vamwe vanhu vakauraya mutungamiri wenyika vaishanda neimwe kambani yekuMiami inonzi CTU Security. Hurumende yeAmerica nezuro yakatumira chikwata chekunoferefeta nyaya iyi chinosanganisira bazi rezvemukati menyika Department of Homeland Security, never Federal Bureau of Investigation, kana kuti FBI. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaratidzira muguta guru reCuba reHavana nezuro zvichitsutsumwa nemamiriro eupfumi uye mabatiro echirwere cheCOVID-19 nehurumende yenyika iyi. Mapurisa akazomisa kuratidzira uku kunonzi kwakapedzisira kuonekwa makore akawanda adarika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kudzidzisa nekubaya vanhu vari kumaruwa nhomba sezvo chirwere cheCOVID-19 chave kupararira zvinotyisa munzvimbo idzi. Kugokwe bazi rezvekuburiswa kwemashoko rati mahofisi amudzviti avharwa nekuda kwekupararira kwechirwere ichi. Kumaruwa ndiko kunogara vanhu vakawandisa munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nyanzi mnyaya zeze utano uye wakambo tungamira chipata chechitungi za hospital Dr. Enoch Maida vanoti kamando kazwa ke COVID-19 kanonzi Delta variant kane kupararira Zimbabwe, Namibia, South Africa, Congo, Mozambique ne Uganda ndikio kavakupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mumaruwa nedzimwe nzvimbo.
Utachona uwe COVID-19 huno sanduka sanduka mchaona kuti kune mhando dzaka siyana siyana dzokuti paya panenge pakuita sokuti mhando iripo yakukwanisa kudzivirika zviri nani. Panouya imwe mhando inenge ichiratidza kuti iyi inenge yava inouturu kudarika yapfuura. Iko noti neyatinoti Delta variant iriko iyoyo iri kuratidza kuti ine uturu noukasha chose zvinoita kuti kuidzivirira nyangwe nemishonga iripo nyangwe nezviripo inoita seino inokurira izvozvo. Saka muchaona kuti izvozvo zviri kuita kuti mafigiri iwaya kwire nyangwe vari kubatwa noutachiona muno muZimbabwe weCovid-19 vari kuwanikwa kuti vakawanda kuda kutodarika ma80% vanenge vaine variant yeDelta iyoyo yemhando yeDelta iyoyo.
Vana mazvikokota munyaya dzezvenhomba vachiri kuzeyawo kuona kuti nhomba dzeCovid-19 dziri kubayiwa vanhu dzinoshanda here kudzivirira Delta variant iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Nomin Matara vati denda rari kupararira mumaruwa nekuti mwaka wokurima wakapfuura nekudaro vamwe varimi vari kushanyira kumadhorobha vachitengesa zvirimwa zvavo nekudaro vanogona kubva vabatira chirwere chozotopomera vamwe kumusha.
Pari zvino hatina humbo zere kuti chii chinange chiri kukonzeresa kuti makesi veCovid-19 ange achiwandira kumaruva. Asi zvinogona kunge iri nyaya yekupera kwesizeni yevarimi. Vawanda vavo vanogona kunge vachienda kunotengesa mumadhorobha. Tiri kuona sekunge ndiyo imwe nzira inogona kunge yakaspreada chirwere chikuenda kumaruwa.
Bazi rezveutano riri kushushikanawo nekuungana kwevanhu kuzvikuru parufu zvinogona kukonzera kupararira kwechirwere ichi kumaruwa. Vanhu vanonzi hapane kudarika 30 pakuchema mufi. Vamwe vagave kumaruwa zvikuru kumasvingo. Vauza Studio 7 kuti havasi kufara sezvo hurumende isiri kuvapa nhomba dzakawanda dzekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 uye vachiti zviri pachena kuti nzvimbo idzi hadzinawo zvipatara zvakakwana zvokubatsira vanenge varwarisa. Vagari vakaita saambuya Rosina Gonese vekwabhasera kwagutu vanoti chirongwa chenhomba hachisati chasvika munzvimbo yavo nekudaro vanonamata kuti dai chakurumidza kuuyiswawo.
Kuno kuvaccination hasati yasvika iyo takangoitarisira hachatambonzwa kuti kuno munhu akabayiwa hatimbozvikuti inouya riini. Vanhu vari kurwarira muzimba mazvi asi hatina kwatinondotarisirwa kuti tinoenda kupi dai yachingouyawo.
Izvi zvatsigirwa navaAbraham Moyo nekumwenezi vatiwo.
Kwedu kumwenezi pane shuro hakuna kana vaccine yati yasvika. Hurumende iri kungoti takatumira mushonga kuzvipatara zvakawanda nekumakliniki asi kuno kwedu kumwenezi kunoko hakuna chati chavako.
Mutauriri weCovid-19 Task Force Masvingo Varojas Irimai vanoti hurumende iri mubishi rekusvitsa chirongwa chekubaya vanhu kunomba munzvimbo dzose dzedunhu ravo reMasvingo. Vairimai vanoti svondo rapere kwakauya nhomba inosvika chiuru 10,500,000 uye vakamirira kuzopiwa imwe nhomba yakawanda kubva pamamiriyoni maviri akapinda munyika mazuva adari.
Kubva pane madosis etakareceiva last 15,000 and we are expecting more mavaccines kuti anga achisvika. Vaccine redu rakatodistributwa kumadistricts ese. Mavaccination centers ndo maclinic. Saka munhu wese anenge achida kuti avaccinatwe ane kodzero yekuenda paclinic iri pedyo naye kuti aende andovaccinatwa ipapo.
Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kufara kuti vanhu vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba vachiti izvi zvichabatsira kudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCovid-19. Nezuro vanhu 60 vakabata nechirwere ichi mudunhu rose reMasvingo. Gutu yaiva ne36, Masvingo ine 35, Chiredzi ine 10 uye Mwenezi ine mumwe chete. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nenhomba munyika yose kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira denda iri. Bazi rezveutano rinoti dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa dzasangana nedambudziko guru rechirwere cheCovid-19 dzinosanganisira Mazowe kumashonaland central, Kasimure kumashonaland west uye Murewa kumashonaland east. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
nhau dzemitambo. Akanga ari makuwerere kuvatsigiri venhabvu mukupera kwesvondo sezvo raive sarura ude pamitambo yekuona kubva kuCOSAFA Cup, Euro 2020 Cup uye Copa America. Michael Kariati anotipakurira nyaya inotevera.
Ko nyange hazvo ainge ari machichichori vatsigiri vechikwata cheZimbabwe Warriors vari kushushikana zvikuru mushure mekurohwa 2-0 neNamibia makwikwi eCOSAFA. Izvi zvasiya upenyu hwemaWarriors huri patambo makwikwi aya mushure mekuita mangange mumitambo yavo miviri yekutanga neMozambique neMalawi. Murairidzi wechikwata ichi Zidravico Logarusic anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi vake vagarisa vasati vatamba vese nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19.
First, what we need, we need something what we miss. We miss so many games. Our players should play 40-50 games since November 2019 till now they play 4.
Vatambi ava vakapedzisira kutamba mitambo muna 2019 saka vari kunetseka kutamba sezvavaive vajaira.
And we feel a bit uncomfortable on the field because we didn't spend as usual a lot of time on the field during games or trainings or.
Asi aingotambira Caps United Charles Mandela haasi kubvumirana nazvo achiti iye zvikwata zvese zviri kutangira pakaenzana nekuti COVID-19 yakarova nyika dzese. Mandela anoti Zimbabwe haina kusarudza vatambi vayo vari kutamba zvakanaka panguva ino, achibvunza kuti Denver Mukamba, Ishmael Wadzi na Rodwell Chinyengetere vakasiyirwei kumba. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo wayo kugumisira mangwana neSenegal kana ichida kuwana kamukana kadiki kekuramba ichiri makwikwi aya. Asi vamwewo vakaita senhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vashingira imiti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda nekukwanisa kuzotora mukombe uyu.
Mukombe unonzi kusava mukombe wedu uya. Tinoutora mukombe uya.
Asi munyika dzeArgentina neItaly hamuna matambudziko enhabvu seZimbabwe. MuArgentina mhemberero iri kuenderera mberi mushure mekunge chikwata chavo chatora mukombe weCopa America kwapera makore makumi maviri nemasere vasina mukombe. Argentina yakarova Brazil 1-0 nechibodzwa chakanwiswa naAngel Di Maria. Asi makundano aya ndea Lionel Messi akatambidzwazve mukombe wekuve mutambi akakunda vese uyezve akaenda pamusoro paJavier Mascherano semutambi akamirira nyika yake kukunda vese munhoroondo. Messi asarirwa nechinangwa chimwe chete chete chekutora mukombe weWorld Cup asati akanda bhutsu kure. Asi nyaya dzemitambo hadzingapere tisingataure mabiko ari muItaly pamwe nekuchema kuri muEngland. Izvi zvauya mushure mekunge Italy yakarova England pamusha payo 3-2 nemapenareti mufinal yeEuro 2020 muWembley. Zvikwata izvi zvave zvapedza zviri mangange 1-1 munguva inowedzerwa mumitambo. Asi Marcus Rashford, Jordan Sancho na Buyaka Saka vakapotsa gedhe ndokupa Italy mukombe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM Manheru tiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 50 nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe 100 negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda